Mugwaro waburitswa kuvatori venhau nhasi vamuhadhi varamba mashoko ari kuburitswa nemapepa nhau ekuti vakadanana nemadzimai aya anosanganisira mumwe anoshanda muhofisi mavo. Mumashoko avo vamuhadhi vati mashoko aya ari kuburitswa nevanhu vane chinangwa chekusvibisa zita ravo, avo vavati vakapinda mufoni yavo zvisiri pamutemo pamwe nekutevedzera izwi ravo. Gweta uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vati mashoko aburitswa navamuhadhi haatauri zviri pachena kuti havasivo here vari kubuda mumasaisai vachinenedzerwa mhosva iyi. Vamavhinga vati vamuhadhi vanofanira kuongororwa nekukasika vachiti zvavakaita zvinosvibisa zita renyika.
Asi chakakosha ndechekuti hurumende yavamunangagwa ikurumidze kumbomisa parutivi vamuhadhi kuti vambomira basa, vachipa nguva kuti pagadzwe sangano kana makurukota anoferefeta nekuongorora nyaya iyoyo kuti chii chakaitika. Ichokwadi here, pane nyaya iripo here, zita renyika harina kusvibiswa here neunhu hwakashata hunogona kunge hwakaitika.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vatsinhirawo zvatarwa navamavhinga vachiti vamuhadhi vari kuedza kuvanda nemunwe.
Tinotarisira kuti dai varatidzawo kugona kutungamirira zvakarewo kugona kuzvininipisa kana munhu uchinge watadza, vabvuma kuti zvedi ndinokumbira ruregerero, ndakatadza kumutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavaisa pachigaro, vakavatadzira nekuti zvavaitarisirwa nevanhu nematarisirwo avaiitwa semunhu anokodzera kunge ari pachigaro vatyora chivimbo ichocho. Zvakare unenge wachifanirwa kukumbira ruregerero kumacitizens enyika yeZimbabwe, kuzvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Mukuru wekereke Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vaudza Studio 7 kuti mhosva dziri kupomerwa vamuhadhi hadzikodzere pamunhu akaita saivo anoshanda nesangano rinoona nezvekupodzwa kwemaronda reNational Peace and Reconciliation Commission.
Muhofisi yavamuhadhi ndo muhofisi inohausa National Peace and Reconciliation Commission inoona nezvekupodzwa kwemaronda nekugadzikana kwevanhu zvakanaka. Now zvinonyadzisa kuti Vice President vanova ndivo mukuru wacho anoreportwa to weNPRC anofanira kunge achigadzirisa nekupodzwa kwemaronda ari kukonzeresa kuburwa kana kuti kucreatewa kumamaronda mumarriage. Izvo zvetikunzwa kuti pane ivo vanogona kunge vakatorambana maronda atotangaya, asi vari kuclaima ivo kuti vanotungamirira NPRC. Isu sevemakereke tinokurudzira kuti ngabve pachigaro ichocho nokuti hana kodzero, hana zvamuchose kufanira kunge achiita basa raari kuita iroro.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvinonyadzisa kuti munhu akaita savamuhadhi anowanikwa achityora kodzero dzemadzimai vakati vamuhadhi vanofanira kusiya basa.
Vakuita zvimwe zvisizvo pamusoro pevanhu nenyaya yekuti vanenge vane masimba akapfuura evanhu ivavo. Zvinhu zvinotsoropodzeka zvikuru, zvinhu zvisikafadzi, zvinhu zvekuti nyika kana yakatarisa ndofunga makaunzwa spokesperson vedu vafadzi ai mahere vachitaura kuti tinoda kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Vasiri kuremekedza kodzero dzevanhu vari pazvigaro zvavari, vasiye mabasa ivavo avo avanawo. Zvigaro izvozvovo zvisiya nekuti zvigaro zvino pihwa mari nevanhu kusanganisira madzimai acho vanenge vachitobvisawo taxi yavo vanenge vachicontributa kuNational Peace. National Peace ndio inozovabhadhara mari dzekuti vakwanise kufona kupfona kwavanoita, dzibhadhare maofisi avanoshandisa, dzibhadhare masalaries avo, mota dzavanofamba nadzo, fuel zvakawanda zvinenge zvichishandiswa. Mari dzevataxpayers dzacho idzodzo ndo dzinenge dzaakuzoshandiswa futi kuabusa mataxpayers.
Mamwe masangano emadzimai akaita seWomen's Coalition of Zimbabwe akatonyorera komishen inoona nezvekuenzaniswa kwemadzimai nevanhurume yeGender Commission kuti iferefete nyaya dziri kupomerwa vamuhadhi kuti zvavakaita hakusi kutyora kodzero dzemadzimai here vachishandisa chinzvimbo chavo muhurumende. Mamwe omasangano akaita seZimbabwe Human Rights NGO Forum neWomen and Law in Southern Africa aburitsawo mashoko achitsoropodza vamuhadhi akakurudzira zvavanonzi vakaita kuti zviongororwe. Bepanhau repaindanet reZimLive ndiro riri kunyanya kuburitsa mavhidhiyo nenyaya dzinonzi dziri kuitwa navamuhadhi nemadzimai avanonzi vanodanana nawo, kusanganisira madzimai echidiki akaroorwa. Asi vamuhadhi vati zvose izvi manyepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.